Che kwata iti chapa bata kuna Herbert Marua oyo aigove ku Dynamos uyeze asina kunge aine hukama nechipembere. Murairidzi uyu anga achirairidza kuBotswana makore maviri apfuura. Aka ndiko kekutanga pamakore gumi apfuura kuti chikwata cheZimbabwe National Army ichi chipe basa kumurairidzi atiri nhengo yeZimbabwe National Army mushure mekusandura varairidzi vakaita saNesbet Saruchera, Drummond Chirova, Jack Mtandagari, Gift Makoni na Maronga Nyangela avo vanove nhengo dzeZimbabwe National Army. Marowa uyo aive mutevedzeri waKalisto Pasua apo Dynamos yakatora mukombe weLeague kana kakateverana ane mutoro mukuru kuedza kudarika zvakaitwa naStanford Sticks Mtizwa uyo akasvitsa chipembere pachinhano chechinomwe mugore ravo rekutanga muPremier Soccer League. Marowa ndiye mumwe wevarairidzi vana vatsva vachange vari muPremier Soccer League gore rino kusanganisira Joseph Takaringofa weMutare City Rovers, Godfrey Tamirepi weZPC Kariba na Bekemba Ndlovu weHaumine. Zvichakadaro chekwata cheHighlanders chadzivisa icho kuti chichadoma murairidzi wacho mutsva nemusi wechina. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti Highlanders yakatopa basa kare kuna Madinda Ndlovu uyo anga ari kuBotswana asi pari zvino adzoka muBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.